This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, ndira 5, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vemakombi vanorwisana nemapurisa muchitungwiza zvichitevera kuratidzira kwavaita nenyaya yavo yekusafarira kukwidzwa kwemari dzinobviswa nevanhu vanonzi vanenge vachikora mitemo yemugwagwa.
Gurukota rezvekuendeswa kwaupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau vanotsanangura pamusoro pemirao mitsva ichashandiswa nehurumende mukukwezva mabhizimusi vekunze.
Zimbabwe yotarisirwa kuendesa nzou dzayo kuChina kuitira kuti dzinochengetwa ikoko.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaisa zvisungo zvekuedza kujekesa mutemo wekuendesa upfumi kuvatema. Pasi pemutemo wenyika, kambani yose yemuchena ine mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora inofanira kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvatema kana kuti kuNational Economic Empowerment Board. Nemuvhuro, makurukota ehurumende anoti rezvemari vaPatrick Chinamasa negurukota rezvekuendesa upfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau vakaparura zvisungo zvitsva izvi. Vaviri ava vakanga vave makara asoonani mavhiki mashoma apfuura nekusavirirana nezvemutemo uyu. Vaviri avavo vari pamwe chete nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vakati nemusi wa31 kurume makambani ose anofanira kunge apa hurumende urongwa hwavo hwekuendesa upfumi kuvatema.
Vakatiwo mamwe makambani anenge akundikana anofanira kubhadhara mutero kuhurumende kana kuti empowerment levy. Hurumende yaimboramba kuti vanhu vabhadhare mitero yakadai. Zvisungo zvitsva zvinotiwo mamwe mabhizimisi haafaniri kuitwa nevekunze kusanganisira ezvekurima, zvitoro, mabhekari, kugadzira fodya uye kutengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZhuwau kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Takaparura kubatanidza chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema nezvimwe zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekuti upfumi hwenyika huenderere mberi, zvinenge zvakabatana nezvirongwa zvinoita seZim Asset ne 10-point plan yakabudiswa naPresident Ramaphosa.
Vamwe vanga vachiti Honorable Zhuwau naHonorable Chinamasa vanenge varimirana kumuganhu ave makara asionane panyaya yemutemo iyoyo kuendesa upfumi kuvatema. Mungati muri kuwirirana here?
Tinowirirana. Handiti munozviziva kuti tiri mazisazita. Ndimukoma Patrick, ini ndinonzi Patrick. Hatine usawira hwedu, taidya madora tese, tichinwa maheu tese musi wesvondo.
Saka maakuwirirana kuti motora nzira ipi?
Pendo vakanga vagutoo nyemba vairota zvavo.
Tichitarisa zvamakaparura, ngatitarisei nyaya yezviwanikwa zvinenge zvichifamba sei?
Nyaya yezviwanikwa, zviwanikwa zvakaiswa munyika yeZimbabwe naMwari kuti zvive zvichibatsira mhuri yeZimbabwe yose. Saka pane makambani anenge achiita mabhizimusi ekuchera zviwanikwa, makambani ayo anofanirwa kunge achishanda nemaorganizations ehurumende anonzi madesignated entities, kwete kuti zvinzi ashande napombi yadonha kana kuti kitsi yatota ari mumwe chete. Zviwanikwa zvenyika zviwanikwa zvinofanirwa kunge zvichibatsira ruzhinji.
Hurumende iri kutiwo vanhu vese vanofanira kunge vauya nezvavarida kuita kana kuti hatingati maplans avo musi wa31 kurume, vachiudza hurumende kuti izvi ndo zvatoda kuita kuti tinge tichiendesa upfumi kuvatema tichienderana nemutemo wenyika. chii chinoitika kune vanenge vasina kuita izvozvo?
Vanenge vasina kuita izvozvo vanenge vachikora mutemo wenyika, saka tinozotorawo matanho anoenderanawo nevanenge vachikorawo mutemo yenyika.
Vamwe unaribhozhowa vari kuti mutemo wakadai unenge waakuita kuti vanhu vatye kuzotanga mabhizimisi avo muZimbabwe.
Avo vanenge vari vanhu vasingazive zvavanenge vachitauravo pamusana pekuti mutemo wakadai uri kune nyika dzakati kuti wandei. Chiri kukanganisa vanhu kuti vauye vazoshanda nemhuri yeZimbabwe inyaya yemasanctions akaiswa neAmerica.
Asi kavamwe vari kuti nyaya yehuori iri kukanganisawo zvinhu, Honorable Joao.
Aiwa, izvozvo zvazvimwe zvinhu. Ndinotaura nyaya yeindigenization kababai, maakutaura nyaya yehuori. Handiti kune paconstitution pane inonzi pane bato recorruption riri paconstitution. Regedzai kaivawo vete basa ravo.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao vari parunare muHarare. Asi vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezvemari vari Gweta zvakare vatendai biti vati hurumende iri kubata vanhu kumeso nekuti kana isina kuchinja mutemo wacho chaiwo kuisa zvisungo zvitsva zviri kutaurwa navaZhuwao kupedza nguva.
Hapana chachinja, izvi zvoda kunzi zvibate kumeso boka riya rinonzi IMF rakasainirana chinonzi SMP Staff Member of the Program negovernment. So chimwe chinhu chavanofanira kuita ipapo kuclarify my indigenous laws. Saka izvinhu zviri kubva kuna Chinamasa kwete Zhuwao, saka inhema. Muchitarisa mutemo weIndigenous Empowerment Act chapter 14.33 inonyatsotaura musection 3 kuti 51% yemakambani nezvese zviri kuitwa muno muZimbabwe zvinofanira kuonwa nevanonzi maindigenous people. Vanonzi maindigenous people vacho havana kudefinewa. Zvotoreva tatoone problem because tine vamwe dzimwe shasha shangwiti dzakafanana naBilly Rottenbrook ari kuita zveshuga neblended petrol. Indigenization haisi kumubata. Kune dzimwe vamwe vanonzi maChinese indigenization haisi kuvabata. Saka tiri kuona paine selective application yemutemo. But ndochizotarisa framework iyi. Framework iyi haisi itsva, inokwanisa kungoita itsva chete kana yaripida yabvisa section 3 iya inotaura kuti 51% inge ichibva. Uyezve framework iyi iri kutouya nemumwe mutero, mutero weempowerment levy uchange uchinzi makambani ese abhadhare, even kambani yangowo zvangu ine vanhu vatema chete ichanzi bhadhari empowerment levy.
Chii chakaipira mitero iyoyi iri kunzi maempowerment levies pari zvino?
Zvinhu zvisina musoro, zvinhu zvisina maturo, nokuti makambani ese ari kuvhara nenyaya yekuti kuita business muZimbabwe kwaakunetsa. Kune mataxes akawandisa, kune infrastructure isingaseenze, magetsi, mvura hakuna, makambani agara anga achivhara.
Vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vari parunare muHarare.
Yanga iri batamurefu batamupfupi muchitungiza nhasi apa vatyairi vemichovha vanga vachirwisana nemapurisa pamusoro pemafaindi ari kunzi abhadharwe nevatyairi vedzimotokari dzinobatwa nemhosva yekutyora mitemo yemumigwagwa. Vamwe vatyairi vemakombi vekuchitungiza varamwa basa kubva na6 mangwanani vakaswera vachinetsana nemapurisa. Uriyadzo Shopping Complex yekuSt Mary's yavharwa nepamusana pemhirizhonga iyi. Vaona zvichiitika vanoti mhirizhonga iyi yazopararira kumashopu epachigovanyika ndokupedzisira yatekeshera nechitungwiza yose. Mapurisa anonzi ashandisa zvombo zvehutsi unokachidza apo vemakombi vanga vorwisawo mapurisa aya. Kanzura weward 12 Muzengeza varangarirai Mutingwende vanoti nhasi raswera riri zhowe zhowe muchitungwiza uye vamwe vakuvara vari kutya kuenda kuchipatara sezvo kuri kudiwa tsamba yemapurisa. Studio 7 aina kukwanisa kuwana divi remapurisa panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadayirwi. Tatadzazve kunzwa kubva kuvatyairi vemakombi sezvo vazhinji vavo vari kunzi vanga vakawanda. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 ataura navamutingwende kuti tinzwe zvaitika.
Munharaunda medu hamuna kumira zvakanaka. Iye zvinezvi vanhu vemakombi kutaura kwandiri kuita ijojo, hapana kutombomira zvakanaka. Vari kumhanyiswa nemapurisa, vari kutemawo mapurisa. matega sari kukandwa ungori hutsi chete muzimbabwe mumuzengeza 4 nekuzengeza 2 3 kwese hutsi chete kubuda ku St Mary's hakuna kombi iri kufamba mumugwagwa iko zvino kutaura kwandirikita kombi dzese dzarambidzwa kuenda kutown nekuda kwekuti mafinder akapasi $100 find pa defect yega yega yemota yaita kuti paite murandukira vanhu vemakombi vanokesha $60 asiwo vari kunzi patrip yega yega anoenda aine $9 but kana abatwa aine mhosva inonge ichingonenerwa nemapurisa vari kunzi ivo vanofanira kubhadhara $20 kana ukazowanikwa Ford yacho yakakura unobhadhariswa $100
pane vakuvara here pachiitiko ichi mungatimi vakawanda sei
kutaura kwatiri kuita uku vanhu vakuvara vakawandisa vanotova vakawanda vakuvara vamwe havachakwanisa kubuda pamhene nekuti vari kubvunzwa kuti wakuvara uri kupi semunhu muri kungoita noise isiri kumira pachokwadi vanhu vese iko zvino vari kuti vakaenda vanobvunzwa kuti wakuvara uchiitei saka chimbononyorerwa tsamba kumapurisa munhu uya wati akaenda kumapurisa
Vanga vari kansura weWard 12 kuzengeza varangarirai mutingwende vachitaura vari kuchitungwisa namavelas muhlanganya uye westudio 7
Marvelous abatawo mumwe mugari wekuchitungwisa kwakare vaGeorge Java avanoti vatadza kuenda kuHarare nhasi nepamusana pemhirizhonga yaitika vaJava vanoti vange vachida kunotengesa zvinhu zvavo kuti vawane mari dzekuendesa vana kuchikoro svondo rinouya
Iratadza kuenda kumadza nekuti vacho vangu vakutakura vanhu vanga vakutodhurisa mota dzavo vakudzidi madhorafida kuma $2 saka ndavadata ndisakwanisa kuenda kutaundi
munowanzobhadhara mari
kana takamirira dzedu dzakachipa dzinoita 50 cents asi kana takukwira makumba anengachiita dhora
saka nhasi vanga vari kuita mari
madhora 50 vamwe vachivaidza ma$2
mungatimi vazhinji here vatadza ivo kukwanisa kuenda kuHarare nhasi
ya vanhu vazhinji vavhiringika nekuti zvinhu zvaitika makuseni
imi shuwiro yenyu ndeyei sevagari veimomo muzengezi mune ramangwana
shuwiro yedu ndeyekuti dai hurumende yaita zvinhu zvayo zvakanaka nokuti vanhu vemakombi vari kuchema nenyaya yekuti mafaindi akurisa isusu mapurofisi edu haachabuda panyaya yekuti mafaindi atobhadhara kupurisi nekukanzuro nekuzoti vanhu vabhadhare mari dzazvisi kufambirana
imi munoita basa rei kuHarare kwamatadza kuenda nhasi uku
isusu tiri mabroka we do printing on behalf of the people and we sell to the people
saka zvinorevei nhasi kuti matadza kuenda kunoita basa renyu
zvakutoafecta isusu kuti takatarisa kuti tine mari dzemaschool fees saka zvakutodisturba kuti tinoona kutozopedza tatadza kuti mari dzedu dzizokwanisika dzesvondo rinova kuti vana iva vakwana kuti kuri kukudiwa mari kuti mwana atange form 1 kuti tine vana vari form 1 saka kukudiwa cash up fund kuti mwana azokwanisa kutangabira pachikoro
avo vanga vari vaGeorge Java vachitaura namavelas muhlanganya weWestudio 7 vari kwamakoni kuchitungwiza
Magaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vataura nhasi pamusoro peurongwa hwavo hwekutara mutemo unosimbaradza kuwanikwa nekuchengetedzwa kwepfuti munyika. VaObama vataura urongwa hwavo vari pamuzinda wavo weWhite House. VaObama vatiwo vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vari kudumurirwa upenyu hwavo muAmerica pachishandiswa pfuti. Vati America haisiyo nyika yoga pasi rose ine mhirizhonga inokonzerwa nepfuti. Asi vabvuma kuti America ndiyo nyika iri kushandisa pfuti zvakanyanya izvo zviri kuitika kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu. Vati muitiro uyu hauna ruregerero runotambirwa uye muitiro unofanirwa kumiswa zvachose.
Hurukuro dzerunyararo pakati pehurumende yemuBurundi nemapato anopikisa dzanga dzichifanira kuitwa nhasi dzambomiswa. Hurukuro idzo dzakatanga muUganda mukupera kwazvita dzange dzichifanira kutanga zvakare nechitatu muArusha kuTanzania. Asi mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBurundi vaJoseph Bangura Mbona vati hurumende yavo haisi kupinda muhurukuro dzemangwana sezvo dziri kupindwa nevanhu vari kutsigira mhirizhonga. Ukuwo mubatanidzwa wemapato anopikisa unoti haunawo kukokwa kuhurukuro dzinofanira kutanga mangwana.
Vanhu Vadzidzi vezvikoro zvepamusoro vanoti gore rinoranga rakavaomera zvikuru zvekuti vangavodya kamwe chete pazuva uye vochengetana mudzimba dzechikoro zvisiri pamutemo vachibhadharisana mari. Nekune rumwe rutivi vabereki vanoti mari dzavanobhadhara kuzvikoro izvi dzakanyanya kuwanda sezvo vaine vamwe vana vekuchengeta. Mutorodo wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti nyaya yekubhadhara mari yechikoro inovashungurudza sezvo zvichivaita kuti varasikirwe nenguva yezvidzidzo sezvo vamwe vadzidzisi vachivabudisa muimba yekudzidzira. Vadzidzi vose vataura neStudio 7 vanoti imwe nyaya hombe ndeyekushaya mari yekutenga zvokudya zvinovakwanira. Rimwe dambudziko ratekeshera muzvikoro zvepamusoro kushayikwa kwedzimba dzekugara izvo zvave kupa kuti vadzidzi vachengetane mudzimba shoma dziripo vachibhadharisana kuti vawane mari yezvekudya. Pane zvimwe zvikoro vadzidzi vasere vanogara muimba imwe chete izvo vanoti zvinoikonzera zvirwere. Tawadanya kudya ari kuita zvidzidzo zvedevelopment studies paMidland State University MSU kuGweru. Nyakudya anoti anorarama upenyu hwakaoma pachikoro ichi sezvo achipedzisira ave kudya kamwe chete pazuva.
Unenge wakaoma upenyu pachikoro handiti nokuti every meal yaunodya yese imari. Dai vaitawo sezvinoitwa kuna naUCT kuti mameals unomapiwa pafizi yako. Mari here ziri payona yega yefizi. Iri payo yega saka kana ukaridya nechicken mari yatochinja yatorava dollar 50 dollar something saka tongodya nebeef nokuti vakawanda to afford a dollar kuti kudya sadza nebeef chicken hatidye.
Mumwe mudzidzi Benoni takavarasha uyo anodzidza kuBindura State University anotsigira mashoko anya kudya. Takavarasha anoti kunyange achinzwisisa kuti vabereki vake vakaomerwa sezvo vachiriritira vanin'ina vake vatatu nehanzvadzi yake anoti nzara kuchikoro inoita kuti asadzidze zvakanaka.
Pachikafu tinonyanya inonyanya kunetsa nenyaya yekuti mapocket money angonotumirwa yabereki angononga asingakwane sezvine vanhu vacho vanongochi vamwe vanongachigara nawo vanongochiona mashandisiro anenge achiita mari nekuti kwanenge achiita mari zvinogona kukanganisa munhu anenge ari kuchikoro zvekuti unongoda kutedzera vanhu vanongachira mari ikoko.
Vadzidzi vanoti kunonoka kubhadhara mari dzechikoro zvinoita kuti vasawane mukana wekushandisa malibrary pamwe nemadande mutande mawifi kana kuti internet mukuita tsvakiridzo dzavo kana kuti research. Jeremiah Gore mumwe wevadzidzi vanononoka kubhadhara mari yose yechikoro. Gore anotsanangura matambudziko avanosangana nawo.
Sometimes kwazi truma lectures chako chako vanobvunza kutomurikana vanonoka kubhadhara kuti kana wakabhadhara vanokubvunza chinonzi chirech form. Rech form inoratidza kuti wakabhadhara zvese ya allowed kupinda mulecture room. And but then sometimes unogona kunonekera kuwanirwa mari handiti. Then some lectures vanokurambira kupinda mulecture room because unenge usina kupedza kubhadhara the mari yachiri kudiwa. Saka izvi zvinokuti disadvantage in a way yekuti auchakwanisa kubatana nevamwe zvavari kudzidza nje then unozotanga zvekuudzwa instead of unyatsodzidziswa na lecture and then poya nyaya yekuti haukwanisi kupinda futi mulibrary kana mari usina kubhadhara yacho required amount haukwanisi kuaccessa library ofichine kuti disadvantage pa research unonge usakwanisa kupinda mulibrary because research inodawo mabooks. Saka kana wakutama researches manje une mari isiri kusvika paneri kudiwa hakwanisa kuaccessa those ma wifi inonzi hakwanisa kuaccessa library hakwanisa kuaccessa kana usina kupeya a certain amount.
Mumwe mudzidzi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monica wepaMSU anoti dai hurumende yamanikidza zvikoro zvose zvepamusorosoro kuti zvirege vadzidzi vachinyora bvunzo vasati vapedza kubhadhara mari yose asi vozovarambira kuzivisa zvinenge zvabuda mubvunzo kana vasati vabhadhara. Monica anoti paMSU mudzidzi anenge asina kubhadhara mari zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana haabvumirwe kunyora bvunzo.
Kutiwo kana munhu asina kupedza kubhadhara fees asarege kunyora exam because sekwedu kana usina kuperedza kubadhara fees isina kusvika pa 3 quarters wakwanisa kunyera exam apa unenge wambodzidza for the past 3 months zvesedzi wozonza uchanyora exam then paunodzoka next semester wakuramba uri pa level raunga uri hauchaenda kumberi saka kana isina kusvikawo pa 3 quarters ndiona seunge aisi mhosva vanhu vanongotaurirana kuti mari inowanika rini munhu onyora nokuti zvinokwanisa kutikanganisa futi kuti inini b wandaidzidza nai tiri ma11 pandinodzokera ini ndicharamba ndiri 11 b ari kutoenda kumberi
mutauriri wecat vatapera musekiwa vanoti vamwe vana vakamira zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kwete nekushaya mari chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa
Bato remDCT rinoti riri kushora zvakanyanya mashoko ekuti hurumende ine urongwa hwekuendesa dzimwe nzou kuChina senzira yekuti mhuka idzi dzichengetedzeke. Izvi zvinotevera mashoko ekuti gurukota rezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri avo vari kushanya kuChina pari zvino vakati Zimbabwe ichawedzera uwandu hwemhuka dziri kuenda kunyika iyi senzira yekutapudza uwandu hwadzo munyika. Gore rapera, Zimbabwe yakatengesa nzou 20 neina kuChina, danho rakasimudza mutauro wakanyanya kubva kumapoka akawanda. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti hurumende inofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekugadzirisa dambudziko iri pane kuendesa nhaka yevana veZimbabwe kunze kwenyika.
Amai Muchinguri Kashiri vanonziwo nevemapepanhau vakati hurumende yavo ine urongwa hwekutengesa mhuka dzinosanganisira shumba, makudo nemapere kunze kwenyika panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko rekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo. Munyori mubazi rezvezviwanikwa vaPrince Mupazviriwo vati havakwanisi kutaura pamusoro pedanho iri sezvo vari kungoitawo zvekunzwa mumapepanhau. Asi vati tinogona kusunzwa zvizere kubva kuna amai Muchinguri Kashiri mushure mesvondo mbiri pavanenge vadzoka munyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Izvo zvinhu zvatinoshora zvakanyanya-nyanya jonga. Nokuti zvotaridza kuti hurumende ZANU-PF haina hanya nevana veZimbabwe. Hainazve hanya nezvipuka zveZimbabwe. Tose tinoziva kuti zvipuka zvakaita sezhou, mapere, shoko nezvimwe zvakadaro zvine nzvimbo dzazvinofanirwa kunge dzichigara dzinopindirana nemuviri yadzo. Muchirungu vanoti iyo nyaya dzenatural habitats yamaanimals. Haungangowani mhuka pose pose. Ndo saka uchiona kune dzimwe nyika kana nyoka chayo hakuna, nokuti climate dzoko nezvimwe zvakadaro hazvipindirani nokuti kuve nenyoka.
Chii chamunofunga kuti sei hurumende iri kutora matanho iwayo?
Hurumende yagara iri hurumende inoda zvehunhubu zveuryire ryire. Nyaya iripo jonga ndeyekuti vari kutotengesa mhuka idzi vachipuwa mari voisa muhomwe dzavo vorya variko mhiri kwamakonga ukoko kwavari kufaiswa mugabe Hong Kong vachidya mari kunana Singapore, Dubai kune dzimwe nyika dzakadaro. Nyaya iripo ndeyekuti vari kutotengesa mhuka iye manje ukaenda kumatobo game reserve chengobva muguta guru reBulawayo shoko chaidzo ndakanzwa imwe shamari yangu yakaenda kupazwa mashomakura ichiti kana shoko hakusisina makudo hakusisina kwai kwangosara gudo rimwe nokuti vatora makudo ava neshoko idzi vagara vachitodzitengesa kuChina kuti varye mari.
Asika hurumende iri kuti drought pamwe chetewo nekuwandisa kwenzou ndezvimwe zvezvinhu zvaita kuti vade kudziendesa kunzvimbo dzakachengetedzeka.
Idzo ndo dzinonzi nhema dziri pachena. Tose tinoziva kuti nzou muno munyika dzirimo, asi vanoziva nezvezvipuka nezvewildlife, maexperts ewildlife conservation vanotitaura ivo kuti titori nenzvimbo dzakawanda dzokuchengeta zvou dzedu.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Munhau dzedu dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaPhilip Chiangwa vave neshamwari itsva dzakawanda kubva kuvanhu vakanga vasingavatsigire kuti vave mutungamiri weZIFA zvichitevera mabatiro avari kuita maWarriors. Mutori wedunhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vamwe veruzhinji avo vaive vasingade vachiyangwa pachinzvimbo chemutungamiri weZIFA vave kufunga nepamwe mwedzi mumwe chete chete vachiyangwa vapinda panyanga. Izvi zvinotevera rufaro rwuri mukamba yemaWarriors ayo asiri kugunun'una nepaari kugara kana zvaari kudya kana michovha yekuendesa kwaanogadzirira ari sezvo izvi zvakagadziriswa. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti pari zvino vachiyangwa vabata basa ravo nemazvo.
Vachiyangwa so far so good vari kutigonera and vari kutoratidza kutoti izvinezvi neZIFA yanga iripo kudhara nezviri kuitika nekugadzira kuita maWarriors kuti vaende uko.
Murairidzi wechikwata ichi Kalisto Pasua akatambiriswa mari yake muhoro yemwedzi wapera uyezve vatambi vemaWarriors vakatambidzwa mari dzavo dzekuve mukamba. Pamusoro pezvo vatambi ava vakavimbiswa mazimari mazhinji kana vakanotamba zvakanaka kumaAfrica Nations Championships kana kuti chani ayo ariko mwedzi uno mari yacho ichinzi iripo kare. Mutsigiri weDynamos vaShamiro Machando vanotenderana navachiyangwa kuti vatambi vanofarira kupihwa mari kana vachinge vaita basa ravo nemazvo.
Tatongoda tichangoti maplayers apihwe mari kuti vane mhuri dzavanenge vanadzo.
Vachiyangwa vari kuedza nepese pavanogona kuratidza veruzhinji kuti ndivo vanokodzera kutungamira sangano renhabvu yepamusoro-soro iri. Svondo rapera vachiyangwa vaive kunhandare inogadzirira maWarriors uyezve vakatora vakomana ava kuenda kunodya kwemasikati izvo zvisina kubvira zvaitwa navakabhedhuve apo vaitungamira sangano iri. Kune vamwe savamunashe Mageza vanoti ivo vachiyangwa vakaramba vakadai vanofarira kuzopiwa mamwe makore mana kana nguva yavo yaiko zvino yapera.
Dai vakakontinua zvavari kuita tovapawo mamwe makore kuti vadi vakontinue nebasa rachona ravatanga.
Vachiyangwa vachange vari muhofisi kusvika mugore ra2018 sezvo vari kupedzisa nguva yavadhuve avo vakadzingwa basa neZIFA Council muna gumi guru. Asi vakambamura vanoti vachiyangwa vasafadze vanhu kwenguva pfupi sezvo rwendo rwezvikwata zvenyika rwuri refu.
Vachiyangwa ngavangoregedza kuti vangoita sekuti ezvinezvi tinoziva kuti new brooms the sweep the cleanest ngavangoyoregedza kuti zvingoita kwenguva pfupipfupi tinovimba kuti vacharamba vachidaro.
Chikwata chemaWarriors chiri kutarisirwa kusimuka chakananga kuRwanda kumaAfrica Nations Championships nemusi wesvondo. Makundano aya ari kuitwa kubva musi wa16 ndira kusvika musi wa7 kukadzi. Pamakwikwi akapedzisira kuitwa muSouth Africa muna 2014 Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu che The Connection na 8:30 PM tiri kutarisa zvingaitwa nevechidiki mukuvandudza upenyu hwavo vachishandisa zvikwanisiro zvakaita sesocial media, internet, WhatsApp nezvimwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvangu yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Vemakombi vanorwisana nemapurisa muchitungwiza zvitevera kuratidzira kwavo pamusoro pekukwidzwa kwemari dzinobviswa nevanhu vanonzi vanenge vachikora mitemo yemugwagwa.
Gurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau vanotsanangura pamusoro pemirau mitsva ichashandiswa nehurumende mukukwezva vemabhizimusi vekunze.
Zimbabwe yotarisirwa kuendesa nzou dzayo kuChina kuitira kuti dzinochengetedzwa ikoko.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Chris Gandhi namablas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.